bumiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero rekupiwa bail until aprove guilty. Ndo zvinotaura mutemo. Mutemo wenyika unotaura kuti kune inonzi separation of powers. Kune vanobata mutemo vajudiciary, koita vanogadzira mutemo vari kuparliament, koita theexecutive. Isu hatinganotauri nehead of a political party kuti vainterfere nezvinoitika kumatare. It is for that reason why tiri muhondo yedemokrasi, kuti paite kuremekedzwa kunoita maistitutions. Yese tinoda kuti vasikara vabude, nekuti havapa ndiwa vari mukati. Zvatinoona zvinotaurwa naprofesa ndezvekukonfema
kuti kudii apa vasiziva,
kuti munyika muno mune dambudziko reabuse of the judicial, kwaita mutemo wezanu nemutemo werest of the entire population yemazimbabwe. Ndo zvakonfema naprofesa sevanhu vanenge vatumwa kuti vana ana Mnangagwa vari kupola. Isu tinotevedzera mutemo, nekuti hatingati uyo asungwa tonotendai munopfugama kwaMnangagwa. Hakuna nyika inorana zvakadaro. Nyika ino yaita dambudziko rethe abuse of the judiciary by the executive.
Asika vasiziva vamadhuku vari kutiwo mukatarisa nyaya yava Nelson Mandela semuenzaniso vakaburitswa mujeri paita nhaurirano.
Aiwa ka, nyaya Mandela kwakaitira kuti kuite negotiated, kuchinegosheta nyaya yefreedom, kuchinegosheta nyaya yekuti South Africa iwane its freedom against the apartheid regime. And part of the negotiations yaimbova nyaya yefreedom yamandela inaakaperiswa prisoners. But hazvirevi kuti munyika tine bumiro remutemo tinobva tati tinoabandona zvinhu zvedu nekutevedzera mutemo kunonekosheka freedom of one of our compatriots. Handizvo zvinoita. Those are two different circumstances. Kana kuri kuti kuri kunegosheka transition, munogona kuleya kuti isu zvinhu zvatiri kutarisira kuti zvive part of the negotiated. Isu tinonegosheta on the phone. And one of the reforms that we tarisira is reform around the role of the judiciary and its independence.